Inini ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenauzedu dzanasi chishanu kubvumbi 28 2017. Mutungamiri wenyika vanotaura mubulawayo vachirumbidza chirongwa chezetaitf. MDC inotungamirwa navamogen shangirai inoti makanzura ayo echitungwiza akamiswa basa nezuro zvisiri pamutemo negurukota rezvematunhu vasezi yakasukuwere. Ongororo yakaitwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu inoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe kuri kuramba kuchiwedzera. Vakaremara vakaburitswa mudzimba dzavaigara paleonard cheshire vanopinda muzuva resere vasina pekugara munguva ino yechando. Muchirongwa chelivestock na8pm tiri kutarisa zviri kubuda kuzimbabwe international trade fair mubulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona.